Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 18, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti bhiri rekuwandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga rave kudhindwa kuti mutungamiri wenyika aise runyoro rwake. America yobatsira masangano akazvimirira oga ari kubatsira vanhu munharaunda. Va Douglas Mwanzora nebato rawo reMDC voendesa vamogen komichi kumatare. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bhiri rezvekuwandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga reprivate voluntary organization kana kuti PVO bill raendeswa kune vanodhinda magwaro ehurumende kana kuti government printers. Gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza vaudza Studio 7 kuti izvi zvikapera bhiri iri richaendeswa kumutungamiri wenyika kuti riiswe runyoro kana kuti signature wobva wave mutemo wenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanokokera bato rezano PF mudare reparamende vapopuraito Garepi.
Pari zvino mutemo uyu wakatoenda kumaprinters kuda nokungonotaridzawo kuda vanga vane proof reading kuti zvakabva kumahouses izvi zvanyorwa here nenzira yakanaka sezvinotarisirwa. Iko zvino stage yatatarisira ndeyokuti mutemo uyu uchiinda kuna president for presidential assent.
Saka zvinozo shanda sei apa kana mutemo waenda kumutungamiri wenyika nekuti takamboona vakamboramba zvakare kutambira iro bhiri.
Munoziva imi kana maita mutemo separlament tinoshanda pamwe chete na president kuti ivo as part of legislature vanokwanisa kuti mutemo maita henyu asi ivo voti kwete pane zvandisina kuona zvakafamba zvakanaka kana kuti ivo voisa yatingati veto power yavo kuti mutemo udzokezve kuda timuongorere. Asi pari zvino takaita zvose zvinotarisirwa nemutemo, bumbiro remutemo, constitution yeZimbabwe kana tichiita mutemo.
Asiwo ka tiri kunzwa masangano akazvimirira oga nemasangano makuru akaita seUnited Nations nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose vachiti mutemo uchakanganisa zvikuru mashandiro emasangano akazvimirira oga muZimbabwe.
Zvokuti kuna masangano vanoti honorable members vakamira-mira kuti aiwa mutemo kana tichimiririra isu hatimiririra masangano chete tinomiririra ruzhinji rweZimbabwe.
Vanga vari vanokokera nhengo dzebato rezano PF mudare reparamende vapupuraito Garepi vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights vadzikama ibere.
Zvakaitwa nesenati hazvina zvokunyanya kushamisa nekuda kwekuti vagara vanga vakambopasisa bhiri rekutanga racho riarefu ranga rakatoshata zvikuru kudarika irori irori racho rakashatawo zvekare. Asi ndinongoti disappointment yehurumende yekuti vanhu pavanovhotera mamembers of parliament mamembera emasenata vanenge vachitarisira kuti vachaisa uteshe hwepfungwa dzavo mukunanganidza mitemo. Zvino tinotoona kutoti havana nguva yekunanganidza mitemo politics dzavanenge vachingoita.
Takanzwawo gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vachiti mutemo uyu wakakosha zvikuru nekuti unochenesa iwo masangano akazvimirira ega yakuchibviswa nhubu.
isusu tinopoka na nema umiravira mukatarisa mchemo umira umuita ndezo kutivunga pa urumende simbare kutongale ma NGO kika kama gavmenda o ya pinda muna ni gavmenda o ichiri mani gavmenda o ere pame boka rino kikanga mikundi sivika rinotarisa pasipose kutina uze kuti vanhu vange vakasununguka kuorganiza pachezvo avo munharaunda yavo dzakamira sei. Boka iroro rakatoita Zimbabwe pawachilisi zvichireva izvo kuti civic space muzimbabwe yava kuvharika.
Sioka iyo hurumende iri kuti pane vamwe vemasangano akazvimirira oga vave kushandiswa kuti vabatsire mapato ezvematongerwo enyika kunyanya anopikisa.
Mitemo iripo kudhara yekuti kana paina anenge atyora mutemo vakasununguka kushandisa mitemo iyoyo.
Vanga vari mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai Bere vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont nhasi vapa masangano anoshanda akazvimirira oga rubatsiro rwemari inosvika zviuru mazana mana ane makumi manomwe nezvishanu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$475,000 kuti vabatsirike mumabasa avanoita anosanganisira kurwisa zvinodhaka mune vechidiki, kukurudzira gusa ruzhinji uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu munyika nezvimwe. Kostan Komo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamuzinda weAmerica muHarare kumasangano manomwe awana rubatsiro, amai Tremont vaakurudzira kuti aite mabasa anopundutsa nharaunda dzavanoshandira.
Tinovimba kuti mabasa amuri kuita aya achapfuurira mberi kwemakore mazhinji. Kunyangwe rubatsiro rwemari yanhasi yazadzikisa zvinangwa zvayo, rubatsiro rweAmerica kuvana veZimbabwe chiratidzo kuti America yakazvipira kusimudzira upenyu hwevana veZimbabwe.
Mutungamiriri werimwe remasangano uru Retin Rescue Mission Trust vaAbraham Matuka vati vamwe vechidiki vari kutora zvinodhaka vari kuguma voita chipfambi kuba nezvimwe. Vati rubatsiro urwu ruchabatsira kuvadzora mugwara.
Tutasa kuita maprojects akatarisana kuita nezvehuku, nezvewelding, nezvekubika uyezve nokuisa sola. Saka tukufara zvikuru kuti mari yatabatsirwa nayo iyi neUS Embassy ichatikwanisa kuti tikwanise kusvikira mayouth vakati wandei nokuvapa chokuti vawane chinovabatsira muupenyu, vawane zvinonzi masustaining projects anokwanisa kuti vakwanise kubuda mune zvinodhaka.
Vanotungamirawo sangano rinobatsira vana vanenge vasiyiwa nevabereki vanenge vari mumajeri rejedaida Trust Zimbabwe valove more Chikwanda vatenda zvikuru muzinda weAmerica muZimbabwe vachiti ruchashandura upenyu hwevakawanda.
Tinobatsira vana ava nemari dzekuenda kuzvikoro nekuvabatsirawo zvakare kuti kune mamwe mayouth akasara asina kupedzisa chikoro, tinovabatsira nemavocational skills. Asi granti ratawana richatibetseredza kuti macaregivers atakuempower achakwanisa kuzokwanisa kuchengeta vana ava vakasiyiwa.
Masangano awana rubatsiro manomwe anoti Zimbabwe Peace Project, Education Matters Trust Zimbabwe, Teen Rescue Mission, Africa Book Development Organization, Jedaida Trust Zimbabwe, Vision Sculptures Trust, uyewo Fambidzanai Trust. Mari yekubatsira iyi yabva kuhomwe nhatu dzinoti Ambassador's Special Self-Help Fund, Julia Taft Refugee Fund, uyewo Africa Regional Democracy Fund. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Bato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora kuburikidza nasachigaro waro vaSolomon Chikowero nhasi raenda kudare reHigh Court richida kuti dare iri rirambidze vaimbo vesachigaro webato vaMorgan Komichi kufamba vachizviti ndiwo mutungamiri kana sachigaro webato kana zvavo kuti vave nechekuita neMDC. Mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vanoti vaKomichi vakabuda mubato iri kare uye vanozviziva kuti vaMonzora ndo vakasarudzwa zviri pamutemo kuti vange vachitungamira bato iri. Ngatinzwei vaDamba vachitsanangura.
Chinjiku tanga cha mnozo wa njiku tila mobile committee waka enda pa media center last year wakaneta press conference waka tendele dhuwa me wangwe wani kuma pato waka siana waka tiyo wako forma ino United Movement for Democratic Change kia zunori wa ukadaru mwebatore MDC ni mwebundere mtemo zunori wa kutu watu zinginga wega mpati saka akuna yori nimei kwa yoku zinginga nitu watu zinginga wa saru za yoku tungu uchienda uchibuda mbatu doshi njiku tanga cha mnozo wa njiku kwa taba hizo zoezo kikenda kuma elections wa komiti mwongo watu mbukuda kutu mbato wachino jei na chapman wachita senator kumidlens saka taka watanga wasia wakadaro wa komiti kutia atifune inao katika zofamba majei nizo wa komiti wakufamba watu zo declare wega kundeko ntimo waona utilizo maadventures awe insa wali kuita pana muna aliku watu rasiria saka wakufamba watu shibita wataridu wachishendisa wataridu bata wachitu mnizu wa komiti tunotu wada pati noda wano ni kutu atisiki wano hakuna mna watu wenga kinungo damisanga notu ukure anzi ziliko njegwe mtiemu kutuwa komiti njegwe president outside of congress saka chukutuwa komiti na njegwe kutuwa mbake wano toka saka naka wani nira tamba yao tui tandira tatandira tamba yao tui gara pasa wa komiti wano tuwe nende provisional membership ili mumi MDC constitution
wakomiti waruguti yu ziliko itukwa na wangu nzora nebato re MDC kata na wangu mbate iloro ziliko lakiza kuti murugu shandiswa ne wangu wanu kuti munge mchipara za opposition munoti
avara ndi kutuwa komiti kutuwa formi political party yao inezitarao ya wano kuti wangu wakitora wane isa wano funga tuwaru rasuwa ni MDC ya kiwara ndi kutuwa chati ukuramba nito kuti wano da kutuwa mpati wa chipomira ni kuti isa atipe niku wa opoza asi iyo wani nga wapo niku opoza isu cha wapu tala zoeze zwa zinaka na umbo nga wata ure kini chini kitu wano taura kuti isu kushandifu
wanga wari mutawiri we mutungamiri we MDC Valoid Damba wari parunari muarari ne Studio 7 asiva komichi wanoti awasi kuzotele rashuri kudiwa na mwanzora ne bato ravo vachiti wa mwanzora wari kushandiswa ne bato riri kutongare zanu PF Studio 7 yatumira muvunzo kumushandi mukuru muofisi yezwe kubudiswa kwe mashoko muzanu PF vafarai marapira asi vanga wasati wapindura muvunzo pataenda pamepo gatizwe vakomichi vachipodivirawo panyaya iyi
vamuzora varamba kudzidza varamba vari munhu anoshandiswa kuputsa opposition political parties vanozikamwa semunhu asingadi kubudirira kuopposition muzimbabwe zvachose vakamboenda kumakosi kwakasiyana-siyana vamuzora asi vakarambwa nevanhu nokuda kwokuti vana vezimbabwe vanozviziva nokubvuma kuti murume uyu haadi kukura kuopposition muzimbabwe nhasi unowu varamba vachiedzerera mberi kuda kuputsa opposition muzimbabwe vachishandisa makotsi vanotageta avo vanhu vanenge vane shungu vane chiro chokuti democratic struggle indirire mberi
ko imi neurongwa hwese hwamuri kutsanangura uhwu madii kungotsvagawo rizita renyu risiri MDC ravari kurambira iroro mosiyana nezita ravo reMDC
handidi kujaidza munhu watinoziva kuti akushandiswa asi ndi kumujaidza nokuti kamujaidza munhu iyeye iye nemasponsors ake vanenge vatohwina atidi munhu anoshandiswa nezanu kuuraya revolution struggle yevanhu kana iye ngaachinge zita because hakuna munhu anoda murume uyu muzimbabwe muno kana havatodi zvachose and struggle haisi about the name the struggle is about the spirit inenge chipinda vanhu kuti change iitike nhasi tikona gadza kumonzora haadi this change kuti iitike muno muzimbabwe and isusu are prepared to fight to be arrested to die for the people of zimbabwe
matanho apa hamuchatora nairo danho ravatora rekuenda kudare vachikurambidzai kuti mushandise zita rekuti MDC kana kuti muri mutungamiri
aiwa tinosangana kukoti tinosangana kukoti kuti tizivisise kuti iwo matare ezimbabwe asati kudi nekuti isusuwo tine mapoinzi edu atinawo akasimba zvikuru atinovimba kuti dagas mondo haana right rokumaita infringe marights iwawo
vanga vari vaimbovesa chigaro weMDC vamogen komichi vari parunare muharare nestudio 7 vatereri tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupa inhau dzinenge dzichangoburwa mukavhura WhatsApp zvanyai pakanzi update pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona modzvanya pakanzi follow hapadiwe link asi mukaenda paFacebook page yedu tinoisa link. Vamwe vemabhizimusi vanoti pane zviminga mpinyi zvakawanda zviri kupa kuti vatadze kugadzira zvinhu zvekutengesa kunze kwenyika sezviri kukurudzirwa nemutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa. Mutoro doe na uku zanae Musengi anotipanya eno tevera.
Vajivura jiripa mtemu msanganoezi Trade Export Week mbulawa yonezuro wa mnangago wakati.
The new electronic single window system.
Zira yutaye kuita na yobasa ya katoro wanele Zimbabwe Revenue Authority. Ichatanda kushaliswa mkati mima viki mashuwa mara kutevera. Izu zichabisa jose za ino nota kufamba kweva anonezhinu pa maboda. Uye kuchaita kuti mabasa oza anetuwa pa maboda. Aitwe ni mzira ya kanaka.
Wakati zivumirano zekutengesera na muAfrika. Pasi na mitero pane zvimwe zvinhu kana kuti African Continental Free Trade Agreement uko kunotarisirwa kutanga gore rinouya kuchabatsirawo zvakanyanya vemabhizimisi ava. Asi mudzidzisi wezveupfumi paBindura University of Science Education Dr. Felix Chari waudza Studio 7 kuti pane zvimhingampenyu zvakawanda pakutengesa kunze kwenyika zvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe kusanganisira mitemo yehurumende inongoshanduka-shanduka.
Mishina yedu mizhinji inoshanda muindustry yachembera. And that kuona innovation iripo sezvo zvinoitika kune dzimwe nyika dzekunze. And most of our policies are also inconsistent.
Vakafano bata chigaro chemukuru wezvekutengeserana kwenyika dzemuAfrica muAfriximbank Dr. Gainmore Namwe vakaudza musangano uyu kuti nyika inogona kuene zvekutengesa kunze asi kana pasina nzira dzakasimba dzekuti zvinhu izvi zvifambiswe hazvibatsire. Izvakatsinirwawo nemukuru mukuru wekambani yekutakura zvinhu Shipping and Forwarding Agents Association of Zimbabwe paWashington Dube avo vakati
nachinhu chatinonyanyisa kuda tinofara kuti government iri kuzvitarisa nyaya yerailway.
Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaJoseph Gunda vanoti nyaya yekufunga kuti zvinhu zvinobva kunyika dzakabudirira ndizvo zvakanaka inokanganisawo nyaya dzekutengeswa kwezvigadzirwa zvemuAfrica.
Tinogadzira zvinhu iyi asi hatizvishandisi. Tishandisa zvinobva kunze idambudziko ngei iroro. Tofanira kudada nezvinhu zvedu zvemuAfrica.
Vamwe vakabva kunyika dzinosanganisira Britain, Kenya, Mozambique, United Arab Emirates neZambia ndevamwe avo vakauya kuzotsvaga mikana yekutenga zvigadzirwa zvemuZimbabwe. Mukuru wezintrade Alan Majuru vanoti
ndakakudze nyaya yebaobab yakaitika kumutoko yekuti vaingotengesa mauyaya akadero. Asi patakabatana neKemfed uye zvemiHarris Institute of Technology zvakabatsira kuti mauyaya aprocesswe kuita powder mamwe kuita oil yekuti tinofanisa kuexporta chenisa kunze kwenyika.
Zintrade inoti uwandu hwezvinhu zvakatengeswa kunze kwenyika hwakakwira nechikamu chimwe nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 1.8% kubva pamabhiriyoni mana nezviuru mazana mashanu emadhora gore rakapera kusvika pamadhora mabhiriyoni mana nezviuru mazana manomwe nechidimbu gore rino. Ndakamirira Studio 7 Mobulawayo ndini kudzanae Musengi.
Tochimotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weKenya vaWilliam Ruto vadoma vaKithure Kindiki semutevedzeri wavo mushure mekunge dare reparamende ravhota kuti vaive nechigaro ichi vari Gati Gachagua vabviswe pachigaro nenyaya dzeuori nekupesvedzera mhirizhonga dzavanga vachipomerwa. Asi dare repamusoro rati vaRuto vambomira kugadza vaKindiki kusvika musi wechina apo richaziya nyaya yavaGachagua yekuramba kutambira kudzingwa kwavo basa. Shoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muDRC. America inoramba ichishushikana nekuenderera mberi kwekusawirirana kuri kumabvazuva kweDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC nekutyira kuti kunogona kupararira kukaita hondo yedunhu rose vakadaro umiriri weAmerica munyaya dzezvematongerwo enyika kuUnited Nations Security Council kana kuti US Alternative Representative for Special Political Affairs at the UN Security Council va Robert Wood. vaudhu vakati vanoshoropodza zvakasimba uwandu hwemhosva nemhirizhonga zviri kuitirwa vanhuwo zvavo vemudunhu iri kusanganisira kutyorwa kwekodzero dzevanhu nekushungurudzwa kushandiswa zvisiri pamutemo kwevana vachiitwa masoja nezvikwata zvakapakata zvombo nekushungurudzwa zvepabonde kuri kukonzerwa nekusagadzikana uku Ambassador Wood vachisimbisa kuti hakuna nzira dzechiuto dzekupedza nadzo dambudziko riri kumabvazuva kweDRC vakati ndicho chikonzero vachitsigira nhaurirano dzinotungamirwa neAfrica dzekuunza runyararo mudunhu reGreat Lakes. Vakati America inotambira urongwa husina zviga zvekuunza runyararo kumabvazuva kweDRC uo vakadziviswa neAngola musi wa30 chikunguru vakatanga musi wa4 mavhuvhu. Vakati iye zvino Rwanda neDRC dzinofanirwa kuzadzisa kuzvipira kwadzo pasi pechibvumirano chekuluwanda nekutora matano anooneka mukuunza runyararo. Ambassador Wood vakati zvinosuwisa DRC pari zvino yave nevanhu vanoda kusvika mamiriyoni manomwe vakatiza misha yavo nyika yose. Mukupindura America yawanisa mari inodarika mamiriyoni masere ane makumi manomwe nematatu emadhora ekuAmerica kana kuti $893 million murubatsiro kuDRC mugore ra2024 kuburikidza neboka reUS Agents for International Development riri pasi pebazi rezvokutyidzana nedzimwe nyika muAmerica iro riri kushanda nemasangano anopa rubatsiro pasi rose pamwe nemasangano akazvimirira. Ambassador Wood vakati vanokurudzira mapoka ose kuti abvumidze kupinda kwezvinodiwa zuva nezuva zvakakosha kune vakakanganiswa nekusawirirana uku kunyanya vakapona mukushungurudzwa kwevanhukadzi nevanhurume kusanganisira vakashungurudzwa zvine chekuita nezvepabonde. Vakati vanokurudzirawo vemasangano anopa rubatsiro pasi rose kuti vaunganidze zvimwe zvikwanisiro pamusoro zvekusimbisa basa revashandi veUnited Nations nezvirongwa zvavo. Vakati vanokurudzira dzihurumende kuti dzibate nemhosva vose vane chekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekushungurudzwa kwevanhu kwakaitika kumabvazuva kweDRC nemudunhu rose reGreat Lakes. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pana zviri kuitika muDRC amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vana mukoma Jonga pastudio 7 apo tine chichema vomanei chikoro chinonzi Hillside chiri mumasvingo kurenji chatishungurudza pamaschool fees mani patemu $90 pamwana 1 chiro ukabhadhara hafu timozopedzisa mwedzi unouya havatendi vanongodzinga izvozvo takabhadhara mahafu vopedza kubhadhara mangwana acho vana votodzinga.
Mamuka sei mukoma Jonga kanimire vari sei vamweni hakuno kuri nani but hey tatambura nemasoja ari kumaborder kuno mombe dzedu takaenda kodzisa kuMozambique kungatiita sango boss kwatinogara hakuna sango but hey tirikusimudzwa zvisingaiti taenda kuonengera mombe dzedu tikazivi kundo hurumende yatakavhotera here ndichishungurudza zvakadai tatienda zvangu
pastudio 7 apo nokumbirawo kubvunza vedu wekuti mitemo iyi yatirikudzaiva marriage laws yaamiyuwani kuZimbabwe kuti kwanzi murume akubvumirwa kurora kuita girlfriend zvaapa mutemo mukadzi wemba akubvumirwa kuita boyfriend ukangogara nemurume 2 weeks kana mukadzi 2 weeks mumba mako ya official married aka anoproposa zvose ndianiko zvatisingazivi vedu here tinongozonzwa kuti watova mutemo
ya uchamen wasadhaki watomesera munyika yaZimbabwe katamika mwena akshamen raisi hawo zvichitotiita wese kubva papo chigaro chekuti chairman tatambura nyika ina mabasa nyika ina chini munhu unofunda wopedza form 6 wopedza kuita degree basa ano
makadiko studio 7 zuva ranhasi ndoda kuzviti murombo washo ndine nyaya ndoda kuti ndimbotaurawo kati guvane neruzhinji rwezimbabwe taiza mutero tichibhadhara $4 kunzvimbo yedu nebikita ofisi asi pakuti pashandurwa zvinhu kuri rati gore rinouya tinotaa kubhadhara mari richiindirana nemwana nevana vandinawo kana ndine vana 10 ndichabhadhara $10 tinoona pari kuchinjwa zvo zvakawanda saka zvakundishupa kuti pii tiri kuomorwa zvinhu painda mekuti hurumende itibatsire but vari kutiomora mari
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisine ne Studio 7 isu hatina kwatakarerekera. Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro yataita nemuimbi wechidiki ari kutevedzera matsimba ababa vake Thomas Macion Jr. anozivikanwa magitaro nera kuti TMJ. Ngatinzwirei achitaura naIvans Sininga weStudio 7.
Magitaita kati ndakatanga kudhara taingoimba nyangwe ndiri kuchikoro kuprimary teacher zvaiya zvekutoti ndingochimba mabhazi atinoma sports singatambi kana ndingoimba kufambira mubhazi aungoimba
iri kutambirwa sei mimhanzi yauri kurovai
mizike vanhu havasati vanyatsogamuchira zvavo miziki sematarisiro andinoita inini but handishori nekuti ndiri munhu ari kutanga handizvifananidziri vanhu vatoi pamusoro kare vatora zvinhano zvemberi
veukama neshamwari vaiti kui uchitanga kurova magitare
zvinoita munhu paanotanga kuita chinhu chekuti uchibva kumabhuku aumbonina kumbomisa mabhuku ndakumboita music vanhu vese vanotsamwa because but hazvina hazvo kundimisa ndangoshinga zviga ndingoita zviri kudiwa panguva yacho.
Matambudziko api amunosangana nawo muchigame ichi?
Machallenge anowanzo atonzosangana nawo music industry iko kutogamuchirwa chaiko zvinhu zvinorema. Chepiri, financial backup, and ndipo parunofira vaimba vazhinji vane zvipo nyange vasina chaivo even asina chipo asingatogoni angotoenda mberi otobudira kuita zvese otorira Zimbabwe yese worldwide inoita nefinancial backup taitoshuvira kuti zvikagadziriswa zvine izvozvo tiende mberi even mari chezvo dzinowanikwa kana vatoridzwa kuredhio kwacho zvinhu zvacho zvese hazvisiri kuchingamboti zvosinzwa artist zvinoitira.
Mashoko aungasiriwo vatsigiri vako?
Mashoko andida kusira kuvatsigiri ndekuti nokudai nokudisisai ndimi varidzi vemhanzi vatinobika ndimi vateereri ingori nguva chete inenge isati yasvika zvayo zvichida sapoti yamurototipa haisi yatinotofungira isusu tichasa nemaziso zvinodai yakatopfurikidza zvatinotofunga isusu.
Vanoda kukubata vanokuwana kupi?
Vanoda kundibata pari pawhatsapp tinoshandisa nhamba dze +26371667488 0 paYouTube tinongoti TMJ songs zvinobva dzabuda. Pafacebook is TMJ the Macion, Instagram TMJ the Macion, TikTok TMJ the Macion, everywhere ngosiya TMJ the Macion tinotobuda.
Zvisai kambo mweya weushingi manzwa hurukuru yaitwa nemuimbi Thomas Macion Jr. kana kuti TMJ naIvans Sininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa nezvekuwandudzwa kwemutemo wemashandiro emasangano akazvimirira kana kuti Private Voluntary Organization Bill. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Gibbs Dube.